Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Zuva iri rinoremekedza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekucherechedza mabasa evechidiki mukusimudzira nyika. Musangano wakaitwa nezuro kuBulawayo wakaunganidza vechidiki vakawanda, asi vanopikisa vachiti zuva iri riri kushandiswa zvisizvo nekuti vebato riri kutonga ndivo chete vanoungana vachironga zvebato ravo zvisinei neruzhinji rwevechidiki. Mukuzeya nezvezuva iri tabata mumwe wechidiki mubato rezano PF vaSnowball Tongogara kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakatikoshera zvaizvo. Izuva rinongotisangaridza kuti vana veZimbabwe isu vechidiki tine ramangwana, tisu tofanira kugara pasi tichiona kuti ramangwana redu tanga rakamira sei. We define our future. Izuva rakatikoshera zvikuru, ratinogara, ratinokurukura zvemhingamupinyi zvatingava tichisangana nazvo nemamwe masolutions atingaiti kuitira kuti tipedze matambudziko atichisangana nawo.
Vamunagagwa vakasimbisa chaizvo nyaya yekushandisa zvinodhaka, madrugs, mitoriro nezvimwe zvakawanda-wanda. Imi matambudziko amungade kunongedzera ndeapi amuri kusangana nawo sevechidiki?
Anoenderana nenyaya yekushayikwa kwamabasa, kunoenderana nenyaya dzinokuita zvemadrug abuse. Ndo zvinhu zvakawanda zviri kunyanya kusanganwa nazvo nevechidiki.
Kurudziro yamunopa vamwe vechidiki semi ndeyekuti kudii?
Saka tinenge tichikurudzirana kuti isu vechidiki we have to be responsible citizens tichisiya zvemadrugs so that tiwe neramangwana rakanaka. Baba munangagwa ari kutaura zve 2030 leave no one and no place behind, but madrugs akonzeresa matambudziko akawanda kune vechidiki. Saka ndonyaya tinoramba tichikurukura isu vechidiki nenyaya yemabasa, tichiziva kuti mabasa ari kunetsa munyika, zvii zvingaitwe kuwandudza mangwana edu. Tichikurudzirana kuti tinge tichiziva mabasa emaoko, anga mabasa ekuvaka, mabasa ekuita makapenzi, ekuita plumbing, so that tinokwanisa kuzvimirira nekuzviitira kuchengetedza mhuri dziri dzakanaka.
Avo vanga vari nhengo yevechidiki muzano PF vaSnowball Tongogara vachitaura vari parunare kuHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarevekera, tabatawo mumwe wevechidiki ari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, vakuda kwaShe John kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva iri rinotofanirwa kunze kuungudza kwamaZininga, kuungudza kwevechidiki, nekuti zuva rekuti tinofanira kunge tichingochema senda ridaro, nekuti zuva rakatongoiswa parutivi. Ndokusaka maona isu vechidiki tatongoripowo zita rekuti kuungudza kwevechidiki. Naizvozvo ini ndiri mutungamiri wevechidiki ari kutungamirira maCitizen citizen movement chakutsana ngura ipapo muchaona kuti vabereki vedu havasikuenda kumabasa kumazininga isu vacho vechidiki hatisikuenda kumabasa mukacherechedza muchaona kuti 95% yevechidiki haisikuenda kumabasa vakaenda kumayunivhesiti nevari kuenda kumayunivhesiti pari zvino havachawane magrants achaingonzwa nekuziva achipiwa vechidiki vanenge vari kumayunivhesiti hazvichaitike izvozvo mukomazi vechidiki vazowanirawo kamari kadiki diki zvako kekuti vakwanise kuenda kumayunivhesiti vatengeserwa misika nevabereki vavo vatengesa madomasi nemavegetables kuti vanavo vaende kumayunivhesiti havachakwanisi kuti vawane chekuita
saka chekupemberera apa ndechipi mukoma
zuva iri hapana mhemberero hapana chekupemberera ipapo ndichida kuti ndiendere mberi muchaona kuti vana vasikana vechidiki pane abuse iri kuitika yekuti vaakurorwa vachiri vadiki vamwe vacho varitadza kupedza zvikoro vaakupinda munyaya dzemadrugs muri kuona paakusanganisa nyaya dzekuabhuiswa kwemadrugs mukomasi iri nyaya yei yekuti hakuna chekuita kune vachidiki vanenge vabva zera
manzwa zvakataurwa navamunangagwa nezuro izvo imi muri kuitawo zvipi kuchinja upenyu hwenyu sevechidiki
zvinotidzosera pane effort yeve yakaitwa nevechidiki musi wa23 August 2023 vechidiki vakaita effort yekusarudza mutungamiriri wavo ane vision advocate Nelson Chamisa asi muchaona kuti sarudzo idzi hadzina kubuda zvakanaka mushure mekunge vhoti yevechidiki yarobwa naiwo madhara edu aya hatinoti iweko zvino zvavakufanira kunge vari pamudyandigere bat muchaona kuti varamba vari pamudyandimire
mumwe wevechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vakuda kwashe John vachitaura vari parunhare kuHarare bato rinopikisa removement for democratic change MDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora rinoti kunyangwe hazvo vachiteedzera zuva iri riri kutora zuva iri semukana wevechidiki mubato iri kuti vapikise kusvetwa simba kwavari kuitwa nezvematongerwo enyika mugwaro rakaburitswa nemutungamiri wevechidiki veMDC Letubuhle Ndlovu vakati bato ravo rinoshoropodza zvikuru kumbunyikidzwa kwevechidiki vachishandiswa kuita mhirizhonga senzira yekuchengetedza simba rezvematongerwo enyika mukutonga vakatiwo vanodawo kuti vechidiki vawanirwe mabasa nekupiwa mikana yekutanga mabhizinesi vakakurudzirawo shanduko inoita kuti vechidiki vaonekwe semisimboti yebudiriro vanoongorora nyaya dzevanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vanorumbidza danho rakatorwa nehurumende kuburikidza negurukota rezvekutakurwa kwevanhu vafelix mona rekumisa kambani yeurban connect holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu zvichitevera tsaona yemumugwagwa yakauraya vanhu 25 uye kukuvara kwakanyanya kune vamwe vakawanda mumashoko avo vamona vakati kambani yeurban connect yange isiri kutevedzera mitemo yezvekufambiswa kwemabasa mumigwagwa izvo zvapa kuti vatore danho rekumisa mabhazi aya kufamba mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rezimbabwe passengers association vapaul makiwa kuti tinzwe maonero avo
chokwadi hurumende yatora danho rakanaka asi kana tikatarisa masure uko akonzera ndiani anopa route authority ndiani anocheka kuti mota inamato dzakakwana ndiani zvese izvi zvinobva mubura rehurumende kureva kuti ministry of transport haina kunyatsoita basa ravo zvakanaka nekuti kana bhazi riva risina passenger insurance mutemo weroad motor transportation act unoti mota isati yapinda mumugwagwa inofanwa kunge ina mapepa ese yakare mapepa ese waya anoongororwa ministry of transport ozoongororwa neministry of home affairs saka kureva kuti maministri maviri aya haana kunyatsoita basa ravo zvakanaka mukatarisa kuti bhazi ringabva kukaribva richinosvika kubedbrig imo munzira makazara mapurisa risingatarisi mapepa kureva kuti ndivo vachitanganisira vakuru ipapapo
danho iri rinobatsira zvakadii takamboona richiitwa zvakare kumashure uku
pazvakamboitika mashure takambozvitaura zvinogona kubatsira apo nepapapato kubatsira ndizvo asi kubatsira kwazvo zvinotibatsira nenzira yakanaka kuti kana munhu akambopiwa chenge dzeitiko chamari watadza kufamba zvakanaka sekusasenda hunde zvinobatsira asi chimwe chatakazoonawo zvakare ndezvekuti mukasasenda Mr. A tikasangwara iye Mr. A mabhazi ati awaisa kuti anogona kuvatora mabhazi ati awaisa kuna Mr. B kana kuaisa kuna Mr. C saka isu tasasenda Mr. A akatora mabhazi ati akaisa kuna Mr. D saka neimwe nzira suspension yekuti tichinyatsotarisa zvaona kuti vanyatsouya namazvo here zvekati kana munhu asasendwa ngaasasendi achigadzirine zvakare iye hurumende ichimuongorora
kurudziro yenyu yochiti kudini
kurudziro yandingangopa ndeyekuti hurumende kana itaura nezvemutemo ngauteveze zvakare mutemo watiri kutaura ngauregere kuti asonodzi mutemo watingati tisu ianimal farm arena
pakati animal farm apo vamakiwa papatsanurei vateereri vanzwisise
kana ndichiti animal farm arena mutemo unenge uri kutevedzerwa kuna vamwe kune vamwe usingatevedzerwe zvakare kana tichitaura panyaya iyoyi hurumende ngaedze kunzenza mastakeholders anenge ari pasi rangarirai kuti isusu mapasenjazi tiri pasi pano tiri kunyatsoona zvese zviri kuitika minista anotezengouya kana tikachinge paita njodzi asi minista nehurumende vakatinzenza isu tiri pano pasi tinovataurira chokwadi
avo vanga vari munyori mukuru wesangano rezimbabwe passengers association vapaul makiwa vachitaura vari parunhare kuHarare. Mwedzi uno wakukadzi mwedzi unocherechedzwa nhoroondo yevanhu vatema muamerica. Mutungamiri weamerica vadonald trump vakaita mapiko kumuzinda wavo wewhite house nechina manheru richivazve zuva ravakakwanisa mwedzi wavo wekutanga vapinda muhofisi. Tarisiro dzeveruzhinji dzave dzekuona kuti vatrump vave papi nezvivimbiso zvavakaita vachitsvaga rutsigiro uye kubva pavapinda panyanga musi wa20 ndira. Varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo, izvo zvichaita kuti itengwe nemari iri pasi sezvo fodya iyi inenge yave yemhando isiri yepamusoro-soro. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mvura iri kunaya zvakanyanya zviri kuita kuti fodya isarohwe nezuva iro rakakosha kana fodya yava pedyo nekukohwewa. Mumwe murimi wekumhangura murinhu rematunaland west vajimi nokwara vanoti mvura yave kukanganisa fodya yavo nekuboora mashizha.
Iye zvino mvura yacho yawandisa, pamwe inenge iine ukasha hwakanyanya zvokutobora kana mashizha nekubvarura nekusimba kwainenge yakaita.
Vanokwara vanoti kubvarurwa kwemashizha kunodzikisa grade refodya zvinozovawanisa mari shoma.
Izvozvo zvinoita kuti fodya itengwe nemari shoma sezvo inenge yadzikira grade racho.
Mumwe murimi wekumacheke mudunhu rematonaland east vacrispen Chirume vanoti kuwandisa kwemvura kuri kuibvisa fodya yakawanda nguva imwe chete zvinowanza basa munguva pfupi. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wepgt vanoti mamiriro ekunze ari kukanganisa unaku hwefodya.
Mamiriro okunze anokanganisa manakiro emamiriro efodya. Kudhura kwezvikwanisiro zvinoshanda pakurima fodya kanawo kushayikwa kuri kuita magetsi munyika.
Panyaya yekupiswa kwefodya amai dziti vanoti varimi vakawanda vachiri kushandisa huni dzemiti yechivanhu kana kuti indigenous trees vachiti kushandiswa kwemagamuti ayo anokurudzirwa kuchiri kushoma.
Nyangwe hazvo paine chirongwa chekudyara miti, asi varimi vazhinji vanopisa fodya yavo nehuni vachiri kutema miti yatinoti indigenous trees nokuti vanoti inopisa fodya yemhando yapamusoro. Mitiwo yemagamutree ichiri mishoma kuti varimi vose vakwane. Iri dambudziko rinoda kuisa musoro pamwe chete nokuti masango ava kuparara zvakanyanya.
Mutauro webazi reforest department munyika Valuis Radzire, vanoti pane kuwedzera kwekusima miti nevarimi vefodya gore rapera zvichienzaniswa nemamwe makore.
Mutauri werimwe sangano rinoona nezvekutengeswa kwefodya, Retobacco Industry and Marketing Board, kana kuti TIMB, Muzvari Cheresani Moyo, vanoti vari kutarisira kutengeswa kwefodya yemhando yepamusoro yakaomeswa zvakakwana. Bazi rinoona nezvevamiriro ekunze munyika reMeteorological Service Department rinoti mvura yekunaya ichiripo munyika, izvo zvicharamba zvichikanganisa unaku hwefodya iyo ichatanga kutengeswa musi wa6 kurume gore rino. Zimbabwe iri kutarisira kukohwa fodya inosvika makirogiramu mamiriyoni mazana matatu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Muzvare Martha Makonye vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvepamusoro muguta reWashington DC. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzwo nezvezvidzidzo zvamuri kuita imo muno muWashington DC pari zvino here?
Ndakauya muno muWashington DC kuzoita zvezvidzidzo. Ndinodzidza pathe George Washington University. Ndichiita izvozvidzidzo zvangu. Ndiri kuita Master of Science in Project Management. Ndakauya muno muAmerica kuti ndizowedzera zvidzidzo zvangu kuti zviwanikwe zvichandibatsira pamaprojects angu andichange ndichida kuzoita maringe nekunge ndadzokera kuZimbabwe. Ini ndiri kuZimbabwe ndaive murimi. Ndaive murimi wetobacco. Ndairima papurazi ravabereki vangu. Zvichinge izvo zvakazokonzera kuti ndiuye ndizowedzera mabhuku, nokuti ndaiona kuti maprojects angu andida kuita neruzivo rwandaive naro rwaive rushoma. But ndiri kuona kuti magarira andakaita kuno magarira akanaka anofadza, zvekuti ndinogona kupedzisira pamwe atizive pamwe ndichadzokera kunorima kumba kana kuti ndicharamba ndichirima ndiri muno muAmerica kana ndikona pekurima.
Pari zvino imi muri kutaura kuti mune mhuri here yamakasiya kumusha?
Mhuri yandinayo ndikangoti vabereki vangu, hanzvadzi dzangu, vanin'ina vangu nevamwe vemunharaunda vandinawo. Inini zvemhuri zvekuroorwa ndanga ndisati ndaroorwa zvangu, uye zvevana ndanga ndisati ndanavo ndichiri musikana. Handisati ndaroorwa.
Tomboti kune vamunyanya madzimai vakateerera kana vanasikana vechidiki vakateerera vachinzwa nhoroondo yamuri kutaura kuti makatomboita zvekurima nezvimwe zvakadaro, chii chavangadzidza kubva kwamuri kana kuti chamungavataurirawo chingavabatsira mune ramangwana?
Chandinoda kukurudzira vamwe vasikana nevamwe vechidzimai vekuZimbabwe nevamwe vese vakateerera, ndinoda kukurudzirai kuti dzidzai. Kana mukawana mukana wekudzidza, dzidza, enda kuchikoro, pamidzira mabhuku ako, nokuti chikoro chako nemabhuku ako is your first husband. Hazvimbofa zvakakusiya zvine izvozvo. Ukadzidza mangwana panonzi paita mukana wekuti unge uchienda kubasa, unomhanya unotuma pepa twako, unowana pekutangira. Saka ndinokurudzira vamwe vese kuti kunyangwe wakanyorera ukafoira, ramba uchiwana mukana. Kunyangwe zvemabhuku zvikaramba, hatisi kuti munhu wese ngaaite degree, munhu wese ngaaite teacher, munhu wese kana zvaramba, enda unodzidza. Ariko mamwe makosi ekuti unoshandisa maoko ako, unoenda unosona. Kana uchigona kusona, unoona kuti ini ndinofarira zvipi. Kana uchigona kusona, unoenda unodzidzira. Kana uchigona kubika, unoenda zviriko zvikoro zvekubika, zvingave zvikoro zvemanheru, zvikoro zvinodzidzwa paweekend. Umwe anogona kuti aiwa, inini ndine vana, handikwanise kunge ndichienda kunodzishanda nguva dzakati nyenye kuti ndoshanda kwakati. Zviriko zvikoro mazuva ano kwane online learning. Unoenda unoita kadegree kako, kadiploma kako, kunyangwe irisiri degree kana diploma, unokwanisa kuenda unodzidza paindanet kana mumacooperatives ari kuitwa ekuti udzidze kuruka musoro, kuita zvakasiyana siyana kuti ukwanise kuzviriritira iwe nemhuri yako, uyezve urege kuva dependent pavanhu kuti mari ndichapiwa nemurume. Ko murume akamuka akaremara gumbo akachikoka, iwe haukwanise kunge uchiprovider for the family. At the same time unevo vabereki vako. You cannot expect kuti murume wako angarie anofuta zvemabhiuza kwekuti baba vako vakarwara oti murume wangu ndiye futi anobhadhara. Saka ngatidzidzei vasikana angange kudzidza kuri kwemabhuku kana kudzidza kwemishando yemaoko zvinotibatsira ramangwana redu.
Pane vamwe vanotarisira pasi mamwe mabasa amataura sekuruka musoro sekugadzira nzara asi zvii zvamadzidza muri kuno kuAmerica panyaya yemabasa.
Kuno kusekumutemo yemuno munyika haitotenderi kuti munhu unge uchishanda sesuma F1 visa yedu hatibvumiri kuti pinge tichienda kubasa. Asi pane mamwe mabasa ekuti tomboti wakauya uri munhu anogona kubika makeke. Unokwanisa kuzvishandisa izvozvo ukapinda mucommunity yedu yemuZimbabwe ukabika makeke emabirthday evanhu ukacharja mari yako unowana mari yako. Handifungi kuti mutemo ungakusunge nekuti waita business remakeke. Kana uri munhu anogona kuruka musoro kune vasikana vazhinji nevanhu vazhinji vari kurara nekuruka musoro mabasa emaoko nekuti kuruka musoro kuno kunodhura kwasiyana nekwedu kumusha kwekuti unorukwa free hand $2 $3 pasi pemuti kana madreads unorukwa 15-20 kuno kurukwa kunoda 170. Saka chinhuudzai kuti ukauya ukaruka vanhu vaviri vatatu pasvondo unenge usina mari yako yakanaka here.
Ayewa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Zvinoto kupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve chirongwa chekubvisa tsanga kana kuti cataract mumaziso chiri kutungamirwa nechikwata chavana chiremba 10 nevaviri vanobva kuChina pasi pechirongwa cheBright Journey. Chirongwa ichi chichaona vanhu mazana matanhatu vachibatsirwa kutanga mangwana muguta reHarare kusvika musi wa1 kurume. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakamboye gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera takatanga nekuvabvunza kuti chirongwa ichi chakakosha zvakadii.
Chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Muna 2021 takaudzwa kuti pane vanhu vanosvika 60,000 vaiva vakamirira kuitwa maoperation emacataracts kubviswa kwetsanga. Vanhu vakawandisa zvikuru ivavo. Nyika yedu iri kukundikana kusevisa vanhu vese vanoda kugadzirwa maziso avo kubviswa tsanga. Nemhaka yekuti izvo vanhu vacho vanoita basa iroro machiremba acho ari specialized panyaya iyo vashoma. Zvikwanisiro zvokuti vaite zvishoma. Mishonga yacho mishoma. Saka zvese zvakasungwa ipapapo. Saka tikatombowana vanasawira vanoti tinoda kubvisa tsanga muvanhu 600. Zvinotibetsera teita totapudza pa60,000 yevanhu varikuda kurapiwai. Saka ichirongwa chakanaka zvikuru tinochipembedza.
Tinonzwa kuti urongwa hwekusarudza vachange vachizobatsirwa muchirongwa ichi huri kutori pakati kuitwa yatingati screening. Munoona here vanokodzera vari vanhu vanozopinda muchirongwa ichi?
Chirongwa chakadai ichi chinonetsa kuti tiite rusarura ganda rokuti aiwa ninge haufaniri kupinda muchirongwa ichi, ninge unofanira kupinda muchirongwa ichi. Nokuti pakudaro tichakanganisa. Varipowo vanhu vasingafaniri kuuya kuzvirongwa zvemahara zvakadai. Vanadzo mari dzacho vanokwanisa kuafforda kuenda kuprivate vonoitiwa. But harisi basa redu sevanhu venyama kuti tisanangure nokudiscriminate vanhu zvemhando iyoyo. Saka iyi problem yatotofanira kurarama nayo. Wese anoda kuscreenwa ngauya azoscreenwa. Kana wana mukana aitiwe yake hapana zvokuzviita. Vimbo yedu iri yokuti pachauya mama teams akawanda. Tinomboona veLions vachiita mama teamswo vachiita partner nemachiremba vachibvisa tsanga idzodzi. Saka harisi basa rinongoitwa neChina Zimbabwe Cooperation chete. Pane mamwe maplayers arima anobesera vanhu but havasi kukwanisa kunatsa kusatisfy need yacho muZimbabwe. Saka ndopanopinda hurumende ipapo.
Hurumende ingaita sei apa Dr. Madzorera?
Hurumende ngaione zvainoita zvokuwedzera zvikwanisiro nevanoitawo mabasa iwayo okubvisa tsanga kuti vanhu vaone kuona kwakakosha.
Tiri kunzwa kuti chikwata ichi chichange chiri muHarare chete. Ko mamwewo matunhu anozobatsirwawo sei?
Timu imwe chete haigone kuzadzisa zvido zvevanhu vese vemuZimbabwe. Kana iyo timu yatosarudza kuti izvo tinoda kuenda kunoitira kuHarare, ngavagare nzvimbo imwe chete vaite vasaweste nguva vachisumudza maturisi avo vachienda kune imwe nzvimbo futi. Ngavapedze nguva yese vachioperata vanhu vese vanokwanisa kuya panzvimbo iyoyo. Vakaungana muHarare imomo havagona kutombopedza vanhu vari muHarare chete vari kuda cataract operation. Munamato wedu ndewokuti paonekwa mumwe anoti isita kunokemba kuBulawayo, isita kunokemba kuVictoria Falls, isiti kukemba rwendo runo kuBite Bridge kana kwaMutare zvichingodero kusvikira vanhu vedu vatariva vaya 60,000 vari kuda kuoparatwa vapera.
Iro dambudziko retsanga idambudziko rakabata nyika yose here kana kuti chirwere chakangobatawo vanhu vashoma? Nokuti kare taingoziva chichibata vakwegura.
Ya, chirwere chetsanga chakapararira zvikuru pamazera ese. Ichokwadi kuti vakwegura ndo vanonyanya kuwanikwa vane tsanga, asi pane zvimwe zvikonzero zvakaita sekukuvara, sekunge ukabaiwa nemunzwa muziso unogona kuita tsanga. Pane zvimwe zvikonzero zvakaita sana shuga. Zvimwe zvirwere zvogona kuitisa tsanga even muvanhu vachiri vechidiki. So chirwere chakakosha zvikuru kumazera ese, asi obviously kuvatana vedu ndokwachakawandira.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naDr Henry Madzorera muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. National Arts Council of Zimbabwe yazivisa vashoma vakasarudzwa kuzokwikwidza pamibairo mikuru inocherechedza mabasa ezvemitambo munyika yeNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA, iyo inotarisirwa kuitwa muHarare svondo rinouya. Mutori wedu wenhau Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mupepeti wemutambo unonzi Family Riots uyo wakadumawo pamitambo mishoma iri kukwikwidza gore rino, Muzvare Teresa Muchemwa vanoti vari kufara zvikuru nekudomwe kwakaitwa mutambo wavo.
Tokunzwa kufara namanyukunyuku kuziva kuti zvoni Family Riots yakanominetwa kumanama egore rino.
Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reEast Life Entertainment kwaMutare vaStephen Motsago vanoti mibairo yenama inoratidza kuti iri kutora gwara rakanaka pakupa munhu wese mukana. Vanotiwo vatambi nevaimbi vakawanda vanowaniswa mikana vachibva kumatunhu akasiyana-siyana.
2016 ndakapuwa mukana wekuvachikamu chenama ndichishandira kumashonaland west. Ndikazouya 2023 ndikapuwa zvemukana ndichishandira kwaMutare. Saka ndoona sekuti mikana mizhinji kukatarisa vana Dokas Moyo ndevekuno zvakare kwaMutare, but vanongopiwa mukana.
Vanongora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Professor Kelvin Chikonzo vanoti hazvisi nyore kuti mibairo mikuru inge ichiitirwawo mumatunhu nemadhorobha madiki akasiyana-siyana.
Kukatarisa mamwe maprovinsi haana mafacilities ane malight neauditorium nesitting capacity dzimwe dzinova multiple stages dzinogona kuhosta ningirikini kuita maactivities anodiwa nenama. Ukaenda kune mamwe maprovinsi unongoona just a general purpose hall.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganyabinde vanoti mibairo yenama inopa munhu wese mikana zvisinei nekwaanogara.
Tinokoka Zimbabwe yose nekuti manama awards haasi emuHarare, ndeeZimbabwe yose.
Vanyabinde vanoti veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatenge matiketi ekuti vakwanise kuona urongwa hwenama paHarare Hippodrome muHarare nemugovera svondo rinouya.
1 March 2025 tinenge tiri paHarare Hippodrome. Vanhu vanobvumirwa kutenga matiketi vachipinda vachiona zvinenge zvichiitika ikoko.
Mibairo yenama yakaparurwa mugore ra2002 nesangano reNational Arts Council of Zimbabwe nedonzo rekusimudzira mitambo inoitwa munyika. Gore rapera mibairo iyi yakaiterwa kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
Kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Ndlolanja 2025 uDabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abalimi sebedlela ovalweni ngenxa yokuna kwezulu elinengi eseliphazamisa izilimo. Izakhamizi zethu kuna kwezulu akusoze ukuqeda udubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izulu eline kakhulu ezabelene eziningi zelizwe seliphazamise ezinye izilimo njengoba amasimu esetota. Abalimi sebedlela evalweni bese saba ukulahlekelwa yizilimo njengoba ubudlila abo sebuhlasela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Eugene Dube, ingcwethi yezokulima.
Lonyaka into ekhonezakeleyo, into yokuqala izulu lahamba, abantu balima kaningi, belo bephindaphinda bephindaphinda. Kubona kwezinye indawo ezinjengabo-Plumtree, kobo-Cape, kobo-Tsholoto, kungaba nendlala zidlala izilimo zezanga kahle. But kwezinye indawo lapha uthi khona kwakwenze kahle, abaqalayo ukulima abayathola izulu engathi laliliningi, hhayi ukuvuna sibili, hhayi bazavuna. But laba abathi baphuza, abalimele emuva kakhulu, ngibona kusuka nenkinga yokuthi khona leli zulu abasoze bavune izivuno engathi sithi phezulu. Ngenxa yokuthi izulu lasona abaningi kakhulu, libe liningi kakhulu ajefuna ukuthi abalimi babe nemvundiso yani fertilizer le yaphezulu esithi yi-AN yena leyana, ukuze bakwazi ukunqoba nenkinga yezulu eliningi kakhulu, ngoba izulu yabaningi kakhulu, ukudla kwezilimo kuyathathwa izulu kuhambe phansi. So ngibona engathi khona abalimi abaningi abasoze bavune ngoba izulu seliliningi kakhulu.
Kukhona na abalimi abangakwenza okungenza ukuthi laloba kungamanga kuhle bethole nje isivuno esingani singcono, kumbe akusela okungenziwa?
Akukhona ongayenziwa. Into yokuqala ngibona kule into le abadefall armwen, ubudle lo osenza osubona emasimini, ngibona kakhulu ne-fall armwen nge-stock border sekuwona kakhulu. So yabe ngibona ukuthi abaningi one baqasa kunqoba leso ilozen iproblem le siyibona kakhulu, leyo nkinga yokudla sokusidla izilimo zabo. Okwesibili, yo izulu liningi kakhulu, abalimi kabasahlakuli ngoba kuya kumanzi. So lapha siyakhuthaza kakhulu ukuthi hhayi kabazali ngamandla wonke ukuthi lesi noma amakhuba engakwanisi ukuthi khona bahlakule, lesi bangahambe besiphuna ukuze isilimo sabo sonesana zitshaywa ngumoya. Okwesithathu, ngibona ukuthi khona abalimi angasebenza leyomvundiso yaphezulu kakhulu. Almost every 2 weeks belokhu beyifaka beyifaka beyifaka, because ngenxa yezulu elinayo, ngenxa belokhu befaka leyo fertilizer iyathathwa futhi, befaka futhi fertilizer iyathathwa futhi. But ngibona almost every 2 weeks kungakwazi ukuthi khona ukuthi banqobe bakwazi ukuthi bavune.
Umnumzana Eugene Dube, ingcwethi yezokulima esebenza le nkampani ethengisa inhlanyelo e-AgriSeeds, obesecingweni le Studio 7 Ekobulawayo. Inhlanganiso ezilela amalungelo ezihambi ezisebenzisa amabhasi zamukele ngenjabulo isinqumo sikahulumende sokumisa ukusebenza kwebhasi ye-Urban Connect ebulale abantu abangamachumi amabili lanhlanu engozini yomgwaqo. Ibhasi le imiswe ukusebenza okwenyanga eziyisithupha kusaxwayisiswa ingozi eyenzakala emgwaqweni we-Bait Bridge Maswingo. Umphathintambo ohlangothi lukahulumende wabona ukuthwalwa kwempahla loZulu uMnumzana Felix Mona kuyena liviki wazise ukuthi ibhasi ibingela amaphepha eneleyo. Uthe uhlangothi lwakho lizaqinisa ukulandelwa kwemithetho njalo amabhasi angela amaphepha awasoza avunyelwe ukuthwala uZulu. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lonobhala jikelelo enhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association uMnumzana Paul Makiwa.
Hayi, sithanda ukuthi ngikhangele indaba leyo ngamehlo amabili nahlabezile eZimbabwe. Okwakuqala nxa sikhangele okukhulunywa nguminista okwe-Road Authority ne-Passenger Insurance Policy, nxa ibhasi leyo kadinga lakho okunye yangikhona yakuthela njalo. Kuthi ukuthi abantu abangabe kubabona basehlangothini lokuphambanisa yi-Ministry of Transport, siphinde njalo sibize thina ukuthi yona i-Ministry of Home Affairs amapolisa, ibhasi leyi izihambe selapho ekadisika khona izosika lapho ekade isiya khona singala maphepha la kade kuhamba njalo. Yilo icala esilibona kuqala. Angithi ukuthi ngiyanika icala kuhulumende, kodwa izinto esisegcekeni ngokuba uhulumende ukhona ukuthi alondoloze impilo kaZulu. Ye-i-suspension ngiyayibona ikade sibike 6 months, kodwa labo kabazinika amakhwapha njengabantu abadala balungisise, ikakhulu njani i-Ministry of Transport ne-Ministry of Home Affairs. Kunenge ngihlala ngikukhuluma ngibatshela ukuthi kugcenwa yini badala khona ngapho, ngokuba nxani ngakubisa khona hambi la angapha abafika sokuleta.
Libona sengathi isinqumo lesi esithethweyo sizaluqeda na udubo lwengozi lezi ezemgwaqweni ikakhulu ezamabhasi?
Into enkulu yakuqala, asinamgwaqo eZimbabwe. Iqinisele asinamgwaqo eZimbabwe. Ungakhangela umgwaqo nalo esijele ukuba lengozi kakhulu i-Bait Bridge Maswingo, kukhanya sani yho wothi umgwaqo ukhanya sani singono. Yikho nibona imoto zisilada khona ngale.
Sibona njalo ukuthi umtshayeli walibhasi kukhanya sengathi layo obengela amaphepha eneleyo nxa kukhangelwa ke i-retest. Aba izihambi zona zingenza njani ukuthi zibone ukuthi zivikelekile nxa zingena ngemigwaqweni?
Lingakhangela umthetho we-International Transport Fleet Agreement nxa sisiya kuma-public safety vehicles. Uthi wona imota yonke ethwala uZulu kumele esingathi thina ngama-particulars emota iphinde idisplay ama-particulars kadrive.
UMnumzana Paul Makiwa nginobhala jikelelo enhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association. Ubesecingweni le-Studio 7 eseHarare. Nanxa kusina izulu elinenge eZimbabwe, yabahlali bezansi emaNdebeleni bathi udobo lwamanzi kalusoze luphele ngoba amadamu amaningi agcwele inhlabathi njalo malutshwane kakhulu amadamu eMathabeleland South. Ukwakhiwa kwedamu leThuli Manyange elikhangelelwe ukuqeda udobo lwamanzi eGwanda South lithuthukise le nhlelo zokulima ngokuthelezela lwamiswa nyakenye ngenxa yokuswelakala kwemali. Gubiga u Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Abahlali besigabeni seGwanda bathi kuyadanisa ukuba amanzi amaningi azageleza emfuleni ayefike elwandle kulandela ukuna kahle kwezulu lonyaka. Bathi lokho akusoze ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwamanzi esigabeni lesi esilamadamu amalutshwane. Iningi lithi kalifuni ukuphinda likubona okwanyakenye lapho elabhekana lo dubo lokusilelwa kwamanzi okwabangelwa isikhudumezo somkhathi ese-El Nino esadala isomiso esesabekayo eMathabeleland South lezinye izabelo eZimbabwe. UMnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esitezi okuyindawo ehlezi ibhekane lodubo lwamanzi uthi kumbalwa okumele kwenziwe ukuze kulondolozwe amanzi.
Okokuqala kusamele sikhangele ukubana and management ye-catchment area
siyayiphakamisela ezingeni eliphezulu. Silondoloze ezemvelo, sibone ukuthi kasigamule izihlahla, kasithise utshani, kasilimi silandela ukugenquka komhlaba. Samele ukuthi ke kiwo amadamu sibone ukuthi siyakhukhula ingcekeza, sikhukhule udaka lenhlabathi okungabe sokuthe kwangena phakathi kwemadamu, kusehlisa ukutshona umbelo kwenelisa ukubamba kwawo amanzi.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Collins Vanda oyisakhamuzi seNtebe njalo olwela ukulondolozwa kwezemvelo.
Amanzi awubona ubuningi ayadlula khonapha emfuleni, imfula uyagcwala, igcwale imfula iziyeqa amabridge. Kodwa sekufike isikhathi sobusika, kuzathi lapho sekusilela, silela, silela, silela amanzi engasatholakali, sesikhona sesikhumbula ukuthi kanje sike saba la manzi amaningi. Bekufanele ukuthi kathesi ngayo ukuthi kunje so amanzi engena ezindaweni lapho esiwastore khona, esingathi na i-storage. Kuthi ebusika laphana siyenze imizamo leyo yesilokhu esingathi thina i-water harvesting, siwavune amanzi siwagcine sisenzela kwelizayo lapho abengasatholakali khona.
Usifanda uthi bekuza kuba ngcono ngabe seliphelile ukwakhiwa idamu lethu leManyange elikhangelwe lokuthwala amanzi amaningi kakhulu.
Idamu elinjengeleManyange elikhulunywe iminyaka leminyaka lalamhlanje lokho okukhulunywa ngalo kodwa lingaphuthi. Ngangokunye ukuthi kathe siyakwazi ukuthi umfula uthuli amanzi ama amanzi agcinakala lapho sesiwafuna sizawathola. Idamu leManyange libhekwe ngona ngabo 1974, sekuchaya bo 50 years lamhlanje akuphuma iludo.
Loba kunjalo, okwamanje izakhamizi ziyakuthakazelela ukubona kwezulu ezigabeni zabo. Ukansila kawa 13, umnumzana Nicholas Ndlovu, uthi sokukuhle emakhaya kulandela ukubona kwezulu lokhu.
Abangithi izulu lonyaka inkosi sibonile ende kusibone silibele. Uyazi amanzi mane ngokunye umalisayo endaweni yakithi izulu liyana. Sayo imisenya yonke isivukile amaqhapho sekhona. Kodwa ubuhlu ngobukhona nampu. Amanzi wonke la ahamba
emizamo yokuxoxisana lo skomithi eGwanda. Inkosazana noMathemba Dlovu lo melu edalele eParliament eGwanda South. Umnumzana uMphile Maropi ngalolu daba ihlule ngoba makhale kukwini babo bengangeni. Uhulumende wabo waba lohlelo lwe Give a Damn campaign ngeminyaka yama 1980s kusiya kuma 1990s olwalusekelwa ngohulumende abathiyeneyo. Kulamadama agoqelele Jobe, imtshabezi lamanye akhiwa ngalesi sikhathi. Uhulumende uthi kungaphela ukwakhiwa kwedamu lethu leManyange luza kuphela udubo lwamanzi eMathabeleland South. Usenjalo zikhale zimathonsi izakhamizi kawa 13 eGaranyemba leNtebe ngemva kokuba omunye umama ethethwa ngumfula ngolwesibili eGaranyemba watholakala sefile. Kuthi njalo umfundi weNtebe Primary School layo uthethwa ngumfula kodwa ubengakabonakali ngolwesithathu. Izanuse zomumo omkhathi zixwayisa uZulu ukuthi angalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Intengo yempahla egoqela ukudla, amafutha emota lokunye yaqhubeka ikhuphuka eMelika ngoZibandlela. Intatheli izindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias uxoxa lengcwethi zenotho ngokungenziwa ngohulumende kaTrump ukuze ehlise intengo yempahla. Umbiko ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezisebenzi uveza ukuba intengo yempahla yakhuphuka ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini ngoZibandlela nxa iqathaniswa lanyakenye. Unkosikazi Alison Schrager owekolitshi leManhattan Institute uthi intengo yempahla iyakhwela.
The cost of housing is still going up. Services were still expensive. Good prices were going down largely from recoveries from the pandemic and that progress has largely stalled.
Intengo yempahla ibisehla ngemva kokuphela komkhuhlane weCovid kodwa ukwehla kwentengo sekumile.
Ofundisa izifundo zenotho eMontclair State University usikhwica mfundo Edmund Berisha laye uphe umbono wakhe.
We are doing pretty good in terms of the unemployment rate, which means people are working, people are making money, and when people do that, they spend, and that high spending is
inani labantu abangela imisebenzi liphansi okusho ukuthi abantu bahola imali ngakho bayayisebenzisa ukuthenga impahla okuyikho okwenza intengo iqhubeke iphezulu.
Laloba ingcwethi sithi umongameli Donald Trump wathola umnotho oqhuba kuhle, yena upha owayengumongameli umnumzana Joe Biden umlando wokuthiya intengo yempahla ikhuphuka.
This was caused by Biden. I had 4 years of virtually no inflation. So I'm just taking over.
Lokhu kwabangelwa nguBiden. Ngakhokhela okweminyaka emine intengo yempahla ingakhuphuki.
Ingcwethi yezomnotho unkosikazi Alison Schrager uthi ezinye inhlelo zikahulumende kaTrump zilakho ukuthuthukisa umnotho.
Particularly corporate tax cuts, potential more tax reform, some of the deregulation will also boost the economy.
Ukwehlisa imithelo yamankampani lokumisa eminye imithetho yezenotho kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Abathengi abakhangelelwanga ukuphathiseka kudaba lwama-interest rate, kodwa zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa ukwehlisa intengo yempahla, kutsho umnumzana Edmund Berisha.
You want to support the free market as much as you can. The other thing is we want to stimulate the production too.
Kumele kusekelwe inkululeko yemikambo. Okunye esikufunayo yikuthuthukisa ukukhiqizwa kwempahla.
Umnumzana Berisha uthe ukukhuphuka kwentengo yempahla kuyinto eyenzakala emazweni omhlaba, njalo amanani aveza ukuthi umnotho welemelika ulokhu uqhuba kuhle. Udaba lolu luqoqe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lalethulela yimi uTabo Kangcube owe-Studio 7. Okwakhathesi siye kusithandekile mhlanga esipha uhlelo lwabomama.
Nanso ingxoxo esiliphathele yona kwezabesifazana lamhlanje.
Umnikazi ngubuhlelo wenkosi Mube, I'm a sports blogger, i-blog yami kumasocials ethola u-sports grind with Mbushe. Then my website is sportsgrind.make.com. Umdlalo ikakhulu wengugu angazi, I think ukusegazini. Ngikhule nje ngimuthanda, abanye kubuyela amapopayi mina bengithanda ezengugu. I think umama wami naye waba lesandla khonapho ukuthi ngithanda ezengugu because wayethanda i-Liverpool. So nxa kulo mdlalo ku-TV ngizahlala laphana ngibukele la. My first favorite sport was the athletics, but yeah, even the kuza kuyazangcono.
Ubodwa wake wayidlala yini?
Hayi, professionally yazange ngayidlala.
Kuwebsite yakho lokubloga kwakho kuyini kahle kahle uyabukwenza?
My focus kakhulu is ukuthi ngikhave especially laba abangakhava kakhulu mainstream media. You know, you find ukuthi kulama juniors, kulamankazana kakhulu. You really find a story ukhonile ku-Sunday News about amankazana o-league yabo and ukuthi kwenzakalani. So my passion in starting this was to give voice to those that are not given the platform to showcase a talent labo and behead ama-voices up.
Banengi abalandeli bakho bayakubona okwenzayo njalo bakukhwabitha.
I think I've drawn attention abantu abaningi Facebook. Team checker, I think we get 1,000 somewhere. Food was, I do, it was a channel, don't get it at his live, but it's in 1,600 channel. Company was up, like we cheated, like we, yakhula kancane.
Uyibona njani ikusasa yemidlalo yabesifazana ikakhulu ukuhlandla lenguqu lapha?
Imidlalo yabesifazana ngathi iku-growth stage and I would advise abakuma-business ukuthi if you want that exposure le-business lakho, you can reach it emidlalweni yabesifazana because yiyo esakhulayo. Labo abafana they've grown and they were there and asithela interest much, but if ubuya umuntu esithi I'm sponsoring team yabafazi, the world will buzz around that person because we really get at that. And umdlalo yabesifazana isikhula, it's currently the most expensive player ku-transfer player eZambia, born and bred and groomed in Zambia. Uma sesikhangela kwele Zimbabwe, asikaqaqa tennis into zemidlalo lezi kakhulu especially indlalo yesifazana still have that patriarch mindset ukuthi ibhola ngabantwana abangabafana.
Leyo yingcwethi ecobongula umdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe kunkundla yokuxhumana ebulenjini elazakala ngokuthi Sports Grind with Buhle, njalo itholakala kuFacebook, Twitter, WhatsApp nakuwebsite. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Nami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile okwakhathe siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Langa laphuma lendaba lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba lashona lendaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana oluqhubeka lugxila elizweni. Kulokhulu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lanye 91 ogwetshwe ngumthethwandaba weshurugwi ngemva kokutholakala elecala lokwendisa indodakazi yakhe eleminyaka elichumi lanhlanu 15. Ukhulu lo ugwetshwe inyanga eziyisishiyangalombili ndawonye lonina kajaha oleminyaka engamachumi amathathu obendiselwe kuye luntombazana. Kodwa inkantolo isuke yabeka eceleni lesi sigwebo. Abasolwa laba bephula umthetho we-Marriages Act. Wona othi kulicala ukwendisa owesifazana oleminyaka ephansi kwelishumi lasishiyangalombili 18. Sixoxa lolwela amalungelo abesifazana unkosazana Linda Mpofu.
Udaba lokwendiselwa abantwana lubuhlungu kakhulu, ludaba olungithinta emoyeni ngoba lingizele amantombazana. Lubuhlungu ngoba umntwana ole 15 years kuyina kwaziyo uyakwakha umuzi. Ungacabanga ngakho njengomuntu omdala ongumama oyisakhamuzi uyavelelwa yikwesaba losizi kakhulu. Engunanzelelayo yikuthi indlala umumo welizwe yiwo yenza abantu bacine bethengisa abantu babo ngoba besenzela ukuba nabathole inzuzo. Into leyi igxile ekuthini abantu sebeswele kakhulu sebedinga amaqhinga ukubana bathole labo bethunjini bese bebona kungcono ukubana bathengisa abantu babo bebendise ukuze bathole inzuzo, bathole inkomo, bathole amabele badle.
Ukhulu lo lomunye wakhe bagwetshwe inyanga eziyisishiyangalombili kodwa inkantolo isuke yesula leso sigwebo. Ungathini ngalokho?
Na ngokubona kwami imbone ngani isigwebo lesi sibe sincane sibili ngoba nxa wena usiyayendisa umntwana le 15 years kuyafana lokuthi umgwebela ukufa 15 years engxenye khona kuyamendisela exhigwini labo 8 years yokubulala impilo yakhe, yokubulala nje yonke into yakhe, ingqondo zakhe lakho konke nje. So mbone ngani isigwebo lesi nje sincane. Engxenye nje umantshi ukunanzelele ukuthi abasolwa laba iminyaka yabo njengobubaba selabo 90 something years, umama layo labo 60 something years. Engxenye ukhayele khona ukuthi bangagcina befele ejele. Kodwa eqinisweni isigwebo sincane, kodwa sibuye sibonge nje ukuthi laso sike khona sifakiwe isigwebo. Kulabo bonke abacabanga ukwenzayo khonokho sebezahle bebekwazi ukubana hayi impumela yokwendisa umntwana yisigwebo sokuthi uye ejele uyebhika.
Kungenziwani kahle kahle Mampofu ukuze kunqandwe udubo lokwendiswa kwabantwana lolo?
Okuqakathekileyo khathesi ukuthi uhulumende ngenhlanganiso zabomama lawo wonke umuntu angenele kulowo mkhankaso okubana siqhuquzele ukuthi abantwana abangamankazana abangayindiswa bengakavuthwa ikho kwakuqala engakutsho. Okwesibili, uhulumende kumele abone ukuthi abantu ababulwa yindlala bayithi abantu kabathole ukudla kabathole ukuyethunjini ukuze bangacabangi ngezinye izinto zokubana kusasa labo bagcwalise izisu zabo. Okwesithathu, uhulumende kabone kananzelele ukuthi izikolo sezidura kakhulu abantwana abangamankazana ukuze bagcinakale kuhle. Kakuzanywe sibili ukuthi bagcinwe besesikolo, indleko zesikolo zibe phansi, abantu labo bafinyelele ukubana babhadale amafizi benze konke. And then okunye okwesine yikuthi izigwebo ezinje kazikhwezwe sibili ukwenzela ukuthi umuntu lanxa esesithi wothazami ananzelele ukuthi ngingagwejwa 10 years ngiyafela ejele wothi ngiyekele.
Sibonge unkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazana. Ube kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi untungami linkomo.
Shwele baba angala phuma lendaba. Shwele baba angala phuma lendaba. Kajona lendaba.
Siyabonga untungami linkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Hello abaculi bethu liviki sinomculi werumba osacathulayo ozibiza ngegama lokuthi Cooler Box ehamba leqembu lakhe lemkhologwe Shining Stars. Nangu exoxa noNtungameli Inkomo we Studio 7.
Sizwe sakithi sonke olubengelelayo uMakhosi Ngwenya ngibuya ePlump esigabeni saseMkholokwe. Igama engilisebenzisayo emculweni uCooler Box ufana phathe ezibandayo. Ngina 5 years ngisemculweni. Ingoma yami yokuqala isingle track ethi abantwana basathomeki iye ngaqala ngayo, and then kuzothi umntana ngo 2024 azokhipha ethi amandlebe embongolo. Iyona le engimarketisayo kakhulu ukuthi abantu beyimamele befunde okuningi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo yami ngu 078-21-51-743. 078-21-51-743. Ngicula ngise South Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngicela kakhulu isupport. Ngisapoti yabo, ngicela kakhulu ukuze ngikwazi nami ukuthi ngitshaye ingoma ngiye phambili, ngibenzele konke abakufunayo abakudingayo engomeni. Ingoma zami nginethemba lokuthi zonke zinemessage. Mangabe bezifuna nami kuma digital stories, bengasearcha Cooler Box and Mkholoke Shining Stars azozithola ingoma. Ngiyabonga kakhulu mabe nginike uxhaso lwabo. Makungayisiba abalandeli ingoma ayikho. ngiyabonga kakhulu inkosi ithele umusa
lo ube ngumculi werumba osacathulayo ozibiza ngegama lokuthi Cooler Box exoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 singeke ehlukani ke sikhangele ebesihamba phambili abalimisi bedlela ovalweni ngenxa yokuna kwezulu elinengi eseliphazamisa izilimo izakhamizi zithi ukuna kwezulu kusoze kuqede udubo lokusilela kwamanzi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.